chibakera kuvara chisati chauya nokuti batine kungwa auma wani chikauya urere unoita sei ngoti bwai waniwe ingazi yekenye Thank you very much. I wish it was a show.